IMF ikatoshaya kwa Zimbabwe kuti hatisi member ya IMF. My investors havatodi kutouya kunyika iyoyo. Nekuti kuEconomics tingati tinoona IMF as an international commissioner of oath. Tese tinoziya macommissioner of oath kuti kana vaisa stamp vari kuti ndizvo chokwadi zviri ipapo. Saka chatino benefita nechekuti pa program ye staff monitoring program ye IMF vanonge vachitarisa mareforms atiri kuita ari kutungamirwa na Minister of Finance Professor Mthuli Ncube vechichiongorora kuti ari kufamba zvakanaka here. Saka kazhinji zhinji pavanoya vachimonitora vanosiyata matargets ekuti nyika haifani kupfuura budget deficit by 1% ye GDP. Saka pari zvino Zimbabwe yanga ichikwanisa kusevha mari ichiita surplus pa budget payo. Saka veIMF vanouya vachashamisika kuti ichokwadi zviri kuitika voisa stamp vonyorawo ripoti ravo ravanopublisha pawebsite pavo kuti tabva kuZimbabwe they are doing very well maringe nemareforms avo. Izvozvo zvinopa hope kumainvestors nevanoda kuti pamari kana maloni chaivo vanouya through mabanks tingati offshore finance pachirungu.
Tingavona here Zimbabwe ichikwanisa kupiwa mari naIMF?
Hatipiwi mari naIMF ba. Ina ndichotaura ndekuti tinokwanisa kubenefita indirect kune mamwe mabanks epasi rese. Hatipiwi mari naIMF nechinhu one chekuti Zimbabwe iri pamasanctions eAmerica. Ndonzi zvidhera here. America ine mashares muIMF e17%. Nekuti nyika imwe neimwe iri member IMF inocontributa mare yemembership fee kuIMF. Saka mari iyo inodetermine nesize yeeconomy yenyika imwe neimwe. Saka nekuti America ndiyo biggest economy pasi rese, mari yavanese kuIMF inoita kuti vange vane mashares 17%. Saka mari kuti imude kubva kuIMF ya kuZimbabwe inondovhoterwa mari yacho. So the board of directors of IMF and the governors, they are also Americans because they sit there because they have more shareholding. Saka izvozvo hazvina kana gakava kana mbunzo. Hatipiwi mari naIMF.
Saka tingaona here Zimbabwe iine kutseketuka kwaingaita panyaya yezvirango zvakatemerwa neAmerica izvozvo zvavari kunzi vagadzirise kuitira kuti vakwanise kunge vachivhura mikana yekuwana mari.
Inini handifungi kuti Zimbabwe inofanira kugadzirisa nyaya dzemahuman rights nekuti inoda kupuwa mari naIMF. Zimbabwe inofanira kugadzira mahuman rights issues kuti gare zvakanaka munyika muno sevaZimbabwe. Nokuti hakuna imwe nyika yatinayo kunze inoti Zimbabwe ndo nyika yedu takapuwa naMwari iyoyi. Saka chekutanga ngatisiyane nemasanctions. Saka hazvidi kuti titi hanzi America totika box kufadza America kuti tipuwe mari. Ngatigarisane zvakanaka sevana veZimbabwe tiri united kuti nyika yedu iende mberi chekutanga. Nekuti mari yacho iri muno muZimbabwe. Mari iri pasi pemapino pevanhu nokuti mumabank hamusi kufamba zvakanaka. Maproperty rights haasi kurespektwa. Saka izvozvo zviri kutotitambudza isusu pachezvedu tega tichinosana tega. Hakuna mumwe ari kunosana tega.